chinoitika ndechekuti vanhu vazhinji vanotenga maproperties vasina ruzivo. Asi zvatirikuedza kuita kune vanhu, tirikuedza kuvaudza kuti kana uchitenga muZimbabwe property, izvi ndo zvawakatarisana nazvo. Kwatiri rwendo rwatiri kutanga naro, hatingosviki kune vanhu tichitengai, but unoda kutanga waratidza kuti kumashure zvaimbofamba sei, iko zvino tiri papi, kumberi uku tiri kufunga kuti zvinhu zvichafamba sei.
Asika pane vamwe vanotarisawo vachiti vakamboedza kuita zvirongwa zvakadai asi vakazotsva mushure mekunge vatsotswa mari dzavo nemamwewo makoronyera. Imi makasiyana sei nevamwewo vakamboya vachibva kuZimbabwe vachiuya kunoita zvirongwa zvakadai?
Chinonetsa ndechekuti vazhinji vamwe vanotiwo vakatorerwa mari. Ukada kunyatsotarisisa zvizhinji, pane vakashandawo nemakambani but pane vamwe vaishanda nehama. Asi chatinowanzowo kudza vanhu ndechekuti musachekubhadhara mari kune vanhu vane ruzivo nezvamuri kuita. Kana uchidhira nepropati, zvinokurudzirwa kuti munhu uende kuna lawyer, because lawyer are registered nelaw society of Zimbabwe. Anogona kukubetsera nyangwe pakaita madambudziko pamberi, unenge une fallback plan. So isusu kumeka shua kuti tagadzira team ine vanhu vane unyanzvi hwakakwana kuti vabate basa iri zvakanaka.
Pane vamwe vanotaurawo zvevachiti mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino haana kunyatsotsarukana. Takatarisa nyanya panyaya yematongerwo enyika nenyaya yeupfumi. Imi mungati inguva here yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviwanikwe zvichipinda muzvirongwa izvozvi zvekutenga, dzingave dziri dzimba kana zvimwewo kumusha?
Kuchirungu vanoti low hanging fruit. Ndinofunga kuti iko zvino mukana wekuti munhu akwanise kutenga maproperty muZimbabwe akachipa, kana zvinhu pazvinozonaka paya wamukana wekuti munhu akugona kutengesa, maprices akwira. Ndiyo time ino yekuti munhu achipinda muproperty market kuZimbabwe. Tichidarowo futi munoona kuti marights evanhu vane maproperty anochengetedzwa zvikuru kuZimbabwe, kunyange zvazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka.